Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gumi guru 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inorambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange. Zimbabwe inokurudzirwa kugadzirisa zvinhu zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations, kwete kupopota ichiti iri kunyeperwa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvokupinda nekubuda muAmerica reCustoms and Border Protection nemuvhuro rakatora matanho ekurambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange, richiti mangoda aya anocherwa nevanhu vanenge vachibatwa chibharo kana kuti kushandiswa vasingade. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande reTwitter vachishoropodza danho reAmerica iri, vachiramba kuti muZimbabwe mune kumanikidzwa kushanda kwevanhu. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti sangano ravo harina ruzivo nezvekumanikidzwa kushanda kwevanhu kwamarange. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Marange zvinhu zvagara zvinomuzikana kuti kune matambudziko akawanda ariko kubva pakawanikwa madiamonds kusvika iko zvinezvi. Saka nyika yakaita seAmerica inyikawo ine vanhu vakawanda vanotenga jewelry. Saka iri nyika zvekare ine ndingati chikamu chakati kurei chavanotamba mukimberly process, inova ndiyo inoongorora nezvemadiamonds pasi rese. Saka vanenge vaino maonero avo nemafungiro avo nemanzwiri avo pamusoro pezviri kuitika kwamarange. But isusu seCenter for Natural Resource Governance, dambudziko redu hombe kwamarange harisi reforce the labor, idambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu, sekuti makorokoza vakabatwa. Nzira yavari kubatwa nayo yacho ndoyatiri kuti isusu haisiri right. Regai kurumisa vanhu nembwa. Kana vatyora mutemo vaendesei kumapurisa vanotongwa. Nenyaya dzetransparency kuti madiamonds acho haasi kubatsira nyika, ari kubatsira maindividuals kwete nyika. But nyika yeAmerica vanenge vainewo mamwewo masangano vanenge vachishandawo nawo vachiudzwawo zvavanoudzwa navo, zvandisingakwanise kuti nditi vari wrong kana kuti vari right, nekuti tinenge tisiri pese pari kuitika zvinhu kwamarange.
Tichimbotsanangura iyo yavari kuti forced labor kana kumanikidzwa kushanda kwevanhu vanenge vachichera mangoda, mungaitsanangura sei kuti pazvosvika pakunzi kushanda kwaita munhu amanikidzwa kana kuti forced labor?
Forced labor kubata munhu asingadi, asina kupa mvumo, womumanikidza kuti shanda uchere, kana tinotaura forced labor pamusoro pekucherwa kwemadiamonds. Zvadaro womutorera zvinhu zvaachera izvozvo, womubvutira kodzero yake pamusoro pesimba rake nekushanda kwaanenge aita. Ndiyo yatinoti forced labor. Kwamarange, sekuziva kwedu isu sineongororo dzedu, zvakamboitika. But ndofunga kuna 2009 pakapinda mauto, vanhu vakazotanga kunzi dzokai, vakamboshanda-shanda nemauto. But pane musiyano pakati peforced labor neexploitation yelabor. Exploitation yelabor isusu ndo yatinoona inoitika kwamarange, yekuti vanhu vanogona kuita syndicate nemauto oenda kunochera. Then muto anopiwa kana 50% yezvacherwa izvozvo. Vanga vachichera gurupi rinopiwa 50% zonzi govanai pakati penyu. Iyoyo isusu tinoitora sekuti kusveta simba kana kuti its exploitation yelabor yevashandi. Asi forced labor ndeyekuti munhu unoisirwa pfuti pamusipa kuti shanda uchida usingadi. Endi jeni kana shana wa shanda izozo. Munhu iye anenge akagwisira pfuti pamutsipa ndiye anotora zvese zvaunenge washanda.
Danho irori ringaomesera Zimbabwe zvakadii iro ratorwa neAmerica iri?
Harina kumira mushe, nekuti sekutaura kwandaita America inyika ine simba rakanyanya kunyange muTimberley process. Ndingati inini America mutungamiri panyaya yezvinhu zvakawanda kusanganisa panyaya yerough diamond trades. America ine ma-association ema-business vanogadzira nekutengesa jewelry kana kuti ndarama zvinokosha idzodzo dzakaita sema-diamonds, gold nezvimwe zvakadaro. Vanhu ivavo vane simba rakanyanya rekuti vakaudza hurumende kana kuti vakabvumirana kuti zviwanikwa zviri kubva kunzvimbo yakati zvakasviba hatizvidi munyika yedu. Zvinoinfluenza kunyange necongress mapoliticians ekuAmerica. Pamusoro pezvo vanoinfluenzawo dzimwe nyika kuti musatenge zviwanikwa zviri kubva kunyika yakati kana kuti kunzvimbo yakati. Saka danho iroro ratorwa rinoreva kuti madiamonds ekuZimbabwe achanetsa kutengesa nechikonzero chekuti mari dzinotengeswa dzacho madiamonds dzinopfuura nemuAmerica. Saka vanenge vaakutyora chiga ichocho cheAmerica vanenge vachizosungwa zvikuru sei vemabhizimusi vemuAmerica macho.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kuMauritius naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZulu muParamende vakashora vanhu vanoita zvekutenga nekutengesa mari pamukoto vachiti varikuita izvi varikuda kuparidza upfumi hwenyika. Vakatiwo hurumende yavo iri kutora matano ekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address pamwe nekuvhura chikamu chechipiri cheparamende yechipfumbamwe, vamunangagwa vati vanoziva kuti vanhu vari kutambudzika kuwana mari, izvo zvave kupa nhubu mukana wekutengesa mari nemutengo uri pamusoro-soro.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which include a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Vati hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yange ichitarisira, uye ine zvirongwa zvakawanda zvairi kuita zvekuvandudza upfumi. Semuenzaniso, vamunangagwa vati hurumende yakaisa parutivi bhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora semari yekutsigira kurimwa kwechibage, soya beans pamwe nedonje. Vatiwo hurumende yakaisa parutivi $51 million yekutenga zvinhu zvekurimisa zvakaita sematractor nezvimwe kubva kukambani yeJohn Deere. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti paramende yakatovandudza mimwe mitemo kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika, havasi kufara nekuti izvi zviri kutora nguva yakareba. Vatiwo kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende kunogaro taurwa naAuditor General hakufanirwi kuramba kuchienderera mberi, vachiti yave nguva yekuita zvinhu zvakajeka uye zviri pamwero. Vatiwo hurumende yavo icharamba ichirwisa nekutsigira masangano ese anorwisa uori munyika. Vamunangagwa vati vanoziva kuti zvinhu zvakaomera vanhu vakawanda munyika, asi vakati zvichatora nguva yakareba kugadzirisa zvinhu uye zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete. Mabhiri anotarisirwa kuzeiwa neparamende iyi anosanganisira Mines and Minerals Amendment Bill, Cyber Crime and Cyber Security Bill, Prisons and Correctional Services Bill, Medical Aid Societies Bill nemamwe. Vamunangagwa vatiwo mabhiri eZimbabwe Media Commission, Protection of Information pamwe neBroadcasting Services Act Amendment Bill anofanira kupasiswa nechimbi chimbi. Mukuru weSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vauza Studio 7 kuti chakakosha kuona kuti zvaparurwa nhasi zvinobatsira veruzhinji here.
Kana president vaparura saizvozvi maministries anofanira nao kuchigadzira mitemo yacho, right? Iyo chiuya kuparliament. Saka makomite eparliament anofanira nao kuramba achidi achisenza nemaministries vachivabvunza kuti zvakataurwa kunzi kuchauya chakati. Nachika kuchauya Mines and Minerals Amendment Bill, kuchauya Public Finance Management Bill. Saka imi ministry zvapapi. Saka parliament inofanira kuti kuramba ichitsikirira maministries ichivabvunza kuti zvapapi kuti zviuye kuparliament.
Nengo yeMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, amai Priscilla Misahera Mbumushonga vati havabvumirani navamunangagwa kuti paramende haisi kufambisa basa nemazvo, vachiti makurukota avo ndiwo asiri kuita basa nemazvo. Gurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi vati paramende ichaidzana pese painogonanapo kuona kuti mabhiri anenge aunzwa paramende apasiswa. Kunyange hazvo vamunangagwa vataura mabhiri avanotarisira kuti azewe neparamende haasi mabhiri ese aya anounzwa kana kupasa muparamende. Muchikamu chekutanga cheparamende yechipfumbamwe pakapasiswa mabhiri mapfumbamwe chete, asi ipo paitarisirwa kupasiswa mabhiri makumi maviri nemapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kushatirwa nezvakataurwa pamusoro payo nenhumwa yeUnited Nations, asi kuedza kugadzirisa zvinhu kuti ifambidzane nedzimwe nyika ichisimudzira kodzero dzevanhu. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClement Nyaletsosi Voile, avo vakange vatumwa kunoona mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, yakadzoka isina mashoko anofadza hurumende yeZimbabwe. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kupa vanhu kodzero dzavo zviri nyore uye hurumende ndizvo zvainofanirwa kuita, kwete kupopota ichiti yanyeperwa.
Nhume yeUnited Nations yakashanyira Zimbabwe kubva musi wa17 kusvika musi wa27 September, yakataridza kushushikana nekukatyamadzwa nenhau dzayainzwa dzevanhu vakash nekushandiswa kwechisimba chakapfuuridza nemapurisa nekushandiswa kwemauto kudzinga vanenge vachitaridzira zviri parunyararo. Ikaonawo kuti mitemo iri kuda kugadzwa neZimbabwe pamunyaya dzezverunyararo kana kutaridzira kwevanhu haisi mitemo inoringana nekodzero dzevanhu dzakatarwa mumagwaro epasi rose eUnited Nations. Ikakurudzira hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa kuti itore matanho anotaridza kuremekedza mvumo nekodzero yevanhu yekuti vaite magungano murunyararo, zvakarewo anotaridza kuti mauto haasi iwo anofanira kunge achiita basa remapurisa. Uyezve nhume yeUnited Nations yakakurudzira Zimbabwe kuti zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nemuslande commission ngazvizadziswe, zvekuti kana paine vane mhosva kumauto nekumapurisa vanofanira kuti vasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Zvese izvozvo zvakakosha kuti mhomho ruzhinji rweZimbabwe rugone kugamuchira kuti hurumende yasanduka yava nemamaitiro asiyana neakare.
Pari zvino chii chamuri kuona chinofanira kugadziriswa kana kuitwa?
Pari zvino tinoona kuti pane zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe, kusanganisira mitemo inofanira kuti ivandudzwe nemitemo mitsva iri kunzi ichauya iri kutoonekwa kunzi haina kutokwana panyaya dzezvekodzero. Saka pane matambudziko makuru anofanira kuti agadziriswe nehurumende yeZimbabwe. Tinovimba kuti vamunangagwa vachagamuchira mashoko abva kunhume yeUnited Nations nerunziro yavari kupiwa yekuti zviripo zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa pachiri nebasa. Mashoko ega haakwani kuti agadzirise nekutaridza kuti pava nemutsauko mukati meZimbabwe unoita kuti vemapato anopikisa, vemasangano akazvimiririra vakwanise kushanda, vemasangano vashandi ZCTU, vashandi vana chiremba vakwanise kutaridzira pachena murunyararo vachitsutsumwa kana kuchema kuhurumende vasingadziviswi nemauto nemapurisa.
Vadewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Chombo tarisa zviruma pepanau anasi. Mungu Newsday mune nyaya nezvekusungwa kwemukuru weZimbabwe Manpower Development Fund ZIMDEF vaLeonard Rwambiwa, avo vakatongerwa mwedzi mitatu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokubata-bata pasina kubvumirana umwe mukadzi wavaishanda naye. MuNewsday nekare mune nyaya inoti vaimbova vashandi veZisco Steel vari kuda kuona gurukota rezvemari mushure mekupiwa mari dzavo dzekumiswa basa dziri mumaRTGS. Ichinzi RTGS rimwe chete rine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica rimwe chete. MuHerald, hurumende yeZimbabwe inoshora zvaitwa nehurumende yeAmerica, iyo yarambidza kutengeswa muAmerica kwemangoda anocherwa kwamarange. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi Studio 7 inditwa Darlington ureva ndiripa Debena. Konyaya yechitunha yakafamba sei? Hatisimbonazonzwisisa kauti chii chakanazoitika nezvechitunha. Tingotiudzaiwo tinzwe kuti kana pane varinazoziva zvakaitika, bcause hatina kana kumboona kana picture zvayo. Zvinomboita zvimwe zvekuti zvinobuda mapicture zvichichi hatina kana chatakaona. Akavigwa usiku here mudhara kana kuti chii chakanatsoitika chaizvo? Hasi kumbozviziva izvo. Wao munhu anovigwa asipo inatsanamboona munhu akagwa ari right here. Basa ndiri kufamba chinotaura kuti they say inshona kudira jecha musadza is to take sand and put in the food. Haana kukwana mudhara.
Ndinotaurawo ndiri pano ndinoitwawo Sibanda. Ndinotaura ndiri kuno Cape Town. Ndinoti nyaya iri kutaurwa navamunangagwa apo vari mupalamendi hazvisi zvinhu zvinoraramisa nyika, hazi mashoko anokwanisa kuvaka nyika yedu. Ende vanhu vane nzara kumba uku, sei vataura vachidaro? Ngavarege kutaura mashoko akadaro vamunangagwa, nekuti vamunangagwa havana chavari kupa munyika. Inzara yega yega, inzara iyi yavanotaura. Mashoko avo haana kanatsara kana pfungwa.
Vamunangagwa vangarevezawo kuti vari kushora vanhu vanoita zvemari munyika. Vane makore nenguva yakawanda vachisiya zvichiitika, havachakwanise kuwana pundutso nekumisa kwavaita, asi kwakutoomesera nyika. Nyika yakutoomesera nekuti vanhu vakawanda vari kumamisha vairarama neecocash. So zvakureva kuti izvezvizvi nyika ino inenge yatine dambudziko rimwe. It's a problem solving with another problem creating. So kuti idambudziko hombe.
Ivoi vanhu veStudio 7, ndoda kumbotaura kune mukomana anonzi Edipfeu. Edipfeu atinetsa. Dewongo uri mumwe wabva pachigaro urege kudya mari yedu. Hatichagoni kudzoka kuZimbabwe nenhau yako iwe Edipfeu wanetsa. Chamwari washungurudza. Kana ukatotera ako uburu wako mugabe une kwati tibatsire chii? Zvisingaiti chaizvo.
Radio Studio 7, ini ndinoda kutaura pamusoro pavakuru vedu vatungamiriri venyika ava. Ndiri kuno South Africa. Ndiri kukumbira kuti wanombonyatsokufunga here pamusoro pevana veZimbabwe, kana kuti ivo vanongoti asadivirawo nemukadzi wavo iye wacho kuti vanongochengetana chete vana veZimbabwe vachitambura. Dai ari munhu anofunga, anofungwa 5 dzakapiwa naMwari dzisiri dzaSatani, haaite zvaari kuita ED uyu. ED ngaasiyane nezvaari kuita. ati titiro ma serious akunotaura nhau dzekuti anzi vanhu vari kutengesa mari zvisiri pamutemo achitadza kuona kuti nyika iri kukwira mitengo zuva nezuva. Kana ari munhu ane pfungwa 5 chaidzo dzakasikwa akaberekwa namai nababa wake vanonzi vamunangagwa iwo kwete zvokunzi EDF iye ED uyu danga rumwe chekuti aite hero kungofuma kuti chigaro akomana ndakundikana anogona kutungamirira otungamirira nyangwe ari wekuzano nyangwe kuMDC nyangwe asati aita bato angotanga kubata rake zuva ranhasi kungopa atonge nyika kwete zvaEDF vakundikana ava vaidhi ava ngavasati nezvavari kutiitira munobatsira maMP mari yokuti hanzizvo waramwa kubuda zvaari kutaura uri kutaura zvine musoro reka zvokuponda vanhu.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitipa vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetwa kwevapoteri rinoyambira kuti zviuru nezviuru zvevanhu vanotsvaga upoteri vakachengetwa pazviwi zvitatu zvekuGreece vanofanirwa kubviswapo nekukurumidza nekuti huwandu hwevanhu hwanyanya sezvo vanotsvaga upoteri vachiramba vachiuyiswapo. Nzvimbo nhatu idzi dzine vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu. China nezuro chipiri yakapemberera kusvitsa makore makumi manomwe kubva zvatangidza kutonga vaMao Zedong nebato ravo rechikomunisti. Masoja akafora uku mauto achiratidza zvombo zvavo. Vachitaura kuvanhu, mutungamiriri wenyika vaXi Jinping vakati hakuna mauto anogona kudengenyedza pakavakwa nyika yeChina kana kumisa kubudirira kuri kuitwa nevanhu veChina. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muimbi Messi Muchene anoti zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo yakasimba yokurwisa kutengeswa kwemimhanzi yevaimbi zvisiri pamutemo kana kuti piracy, iyo iri kuuraya raramo yevaimbi vemunyika. Muchene ari kushanya muAmerica umo akauya kumisangano yemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana. Anoti akasvikira kuNew York pari zvino ari muWashington DC asati aenda kuPennsylvania nekuTexas. Ngatinzwei hurukuro yaakaita naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7.
Ini ndafambira basa raMwari ndakauya kuzoshumira nekuimba ndiri muno muWashington DC.
Pane zvitsva here zvamuri kupakurira vanokuteedzerai panyaya idzodzi dzekuimba?
Ya, zviripo zvandiri kugadzira zvekuti kupera kwegore rinori zvinenge zvabuda, tinenge tapa vanhu.
Manga muri muno kwenguva yakareba sei?
Iko zvino ndaane masvondo matatu ndiri muno muUSA, asi muno muWashington DC ndirimo kwemazuva anokwana kuita mana.
Zvii zvamungati madzidza iko kuno zvamuchanopa kurova vamwe kuZimbabwe?
Zvandadzidza kunoku zvakati wandei. Kuno basa raMwari rinofamba, ukazvipira ukazviita nemazvo, aiwa shoko raMwari rinofamba uye basa redu kuno rinofamba zvakanaka chaizvo.
Matambudziko api amungati muri kutarisana navo sevaimbi nyanya vanoimba dzimbo dzekwaMwari muri munyika?
Matambudziko andingati atiri kusangana nawo ndeyekuti vazhinji vanoona sekunge vaimbi kana tikati taku vakatidaidza isusu ndoo kurarama kwedu. Saka vazhinji vanozvitora kunge taakutengesa shoko raMwari, izvo zvisiri izvo maitiro azvo. Saka kazhinji vazhinji vanotitambira nenzira isiriyo, mofunga kuti chabuda muMwari takuda kuita zvemari asi nyango iro Bhaibheri roshoko raMwari chairo rinotaura kuti chipo chako ndochichakupa chekudya. Saka zvimwe zvatiri kusangana nazvo ndezvekuti zvatiri kugadzira nzimbo dzatiri kugadzira zvatiri kurekodha tiri kuzodziona dzaama streets. Saka kuti tizowana chovoviri pazviri zvinhu zvekuti zviri kutiremera. Saka ipapo tine kuremerwa kwakanyanyisa sevaimbi vedzimbo dzechitendero.
Pane zvamungada here kuti hurumende igadzirise panyaya iyoyo yepiracy nezvimwe zvakadaro?
Dai vakwanisa kuisawo mutemo unokwanisa kumiririrawo isusu sevaimbi kuti nziyo dzedu patinenge tadzitsikisa padzinongowanikwa chete ndepanofanira kunge pakatenderwa kuti dzinowanikwa dziri ipapo, kwete kuti dziwanikwe dzingoti munhu wese wese neasina kana laisensi rekutengesa mumhanzi anongowanikwa achitengesa, kuitira kutiwo sevana zvinotipawo manyawi kana tichiwanawo zviri kubuda mukati medikita redu. Saka vakatisirawo mutemo wakanyatsosimba wokuti vanobatwa nemhosva iyoyoyo vanonyatsopuwa mutongo unotigutsawo unoita kuti vasazodzokera zvakare munzira vachitengesa nziyo dzedu. Zvingatibatsire zvizhinji.
Chimbotipirei ukamumbotitiraka akapela.
Tichaimba kanonzi tichasanganiswa. Tichasanganiswa nashe Jesu. Tichasanganiswa nashe Jesu. Gwayana rake Mwari, Gwayana rake Mwari. Tichafamba pamatombo egoride. Tichafamba pamatombo egoride. Ne Gwayana rake Mwari, ne Gwayana rake Mwari.
Mombotipawo nhoroondo yekuti makatanga sei zvekuimba izvi? Zvakanga zviri muropa here makatanga sei?
Zvekuimba ndakatanga ndakangoberekwa mumhuri yanga iri mhuri yevaimbi kubva kuna sekuru mbuya vangu. Ini ndakaberekerwa muimba yevanhu vaingonamata. Imba yedu yese vana tete, baba vangu, mai vangu, vanin'ina, hanzvadzi yangu vazhinji vanoziva kuda kwashe Mutsvene ndiye ega hanzvadzi yangu andinai because takazvarwa tiri 5, vasikana 4 nemukomana 1. Pandakatanga ndingati pakutanga zviri professional ndakatanga 2002 ndopa ndakatanga kuburitsa album rangu rekutanga rainzi ngati mukudzei, ndichingotiwo kutanga kuti dangotryawo kuti zvinobuda here. Asi nenyasha dzaMwari rakatamukurumbira wakanyanyisa. Saka kubva ipapo kusvika nhasi ndingona Mwari vachiita zvinhu zvihombe.
Uyo anga ari muimbi Mercy Mutsvene achitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye. Tarisa zvanga zviri munhau. America inorambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange. Zimbabwe inokurudzirwa kugadzirisa zvinhu zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations, kwete kupopota ichiti iri kunyeperwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvechimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndokusiyerai muna Chris Gande munaudze isimbe pele.